Mutevezeri wemutungamiri wenyika zvakare vari gurukota rinoane zveutano vaKonstantin Chiwenga vazivisa izvi mugwaro reGovernment Gazette nhasi. Muna kurume gore rino hurumende yakatara denda reCovid-19 sedambudziko renyika yese sezvo chirwere ichi change chave kubata nekuuraya vanhu vakawanda muZimbabwe nepasi rose. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, mutemo uyu uchipo. Kune sarudzo dzemabielections dzakawanda dzange dziri kutarisirwa kuitwa munyika zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende nemakanzuru neMDCT iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Kune dzimwe sarudzo dzange dzichifanira kuitwa zvichitevera kushaya kwevamwe vamiririri venzvimbo idzi, asi mutemo waburiswa nhasi wave kureva kuti sarudzo idzi hadzichaitwa. Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni varatidza kusafara nezvaitwa nehurumende vachiti izvi zvinonyima veruzhinji mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Saka ini semakumbiro angu ndinoti nini, kana mabielection asingakwanisike kuti aitwe, hurumende inofanira kuti munguva ino irambidzewo mariko iwawo kubva muparamendi, mariko iwawo kubva kumatunhu, kuitira kuti vanhu varambo vane vanoamirira.
VaMakoni vaudza Studio 7 kuti havagutsikani nechikonzero chehurumende vachiti semaonero avo sarudzo dzinogona kuitwa sezvo nyika yave kuvhurwa zvekare uye paramende yacho iri kuita basa rayo mazuva ose.
Tinoona kuti basa renyika harina kumira, riri kuenderera mberi. Tiri kuona izvo vatungamiri venyika kana vatungamiri venyika nemafesibedi vanongofamba kumatunhu nguva yese yakanga ine lockdown order iyoyo, zvichireva kuti zvinogona kuitika kuti maelections aitwe, kuitira kuti avo vasisina vanovamiririra muparamendi, vasisina vanovamiririra mumatunhu, vakwanise kuona mukana wokuvhotera zvakare vamiririri vavo.
Bato reMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa rati zvaitwa nehurumende izvi zvinorinyima mukana wekudzorera muparamende nemumakanzuru nhengo dzaro dzakadzingwa neMDC yamuzvare Kupe. Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti yasvika nguva yekuti vanhu vasimuke kuti vamiririrwe nevanhu vavakasarudza.
Ruzhinji rweZimbabwe richasimuka, ruzhinji rweZimbabwe richazvinzvifambe, nekuti nyika ino inofanira kuiswa muode nenyaya yekuti varume ava nevakadzi ava vekuzanu pf vari serious, vatori kutoda kuparadza nyika yeZimbabwe. Zvinoratidza kuti demokrasi kana utongi hwejekerere havadi kana kuona urwizo huripo.
Asi munyori muMDCT vaDouglas Monzora vati COVID-19 idenda rakabata nekuuraya vanhu vakawanda, nekudaro vanotambira zvataurwa nehurumende sezvo zvine chinangwa chekuchengetedza veruzhinji munyika.
Ndofunga pari zvino tasvika pafiga inoita 9 nhengo dzeMDCT dzakaita dambudziko rechirwere ichi. Saka chirwere chiriko mazvo kwazvo, saka tinozvinzwisisa zvaitwa naminista izvi. Hazvina kuitwa zvakananga isu, zvaitwa zvakananga nyika yese. Isu tinongotedzera mutemo, mutemo uripo, kana mutemo wacho uchinge uine musoro. Kana zviri zvekudzivirira kuti vanhu vedu vasabatwe neutachiwana, tinozvigamuchira.
Izvi zvatsinirwawo nemushandi mukuru mubazi rezvokuriswa kumashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi. VaMugwadi vati kuita sarudzo panguva ino kunogona kukonzera kupararira kweCovid-19 sezvo mapato ezvematongerwo enyika achizoita misangano yekutsvaga rutsigiro, izvo zvinogona kupinza veruzhinji munyatwa.
Saka hationi paine zvakashata pamatanho aya. In fact zvinhu zvinotokurudzirwa ende zvinofanira kutendwa zvaonekwa zvakakodzera tayo. Ngatimbochengetedzai, timboisa upenyu kumberi. Avo vanoti zvaitirwei vanhu vanongofunga zvematongerwo enyika kubva musi wa1 January kusvika musi muna December, vanhu vanongofunga zvematongerwo enyika. Ende chavanotsvaka kunyanyanya veMDC Alliance vava kuti vati toda kudzokera muparamendi, toda kudzokera kumakanzuru, hakusi kutsvaka kumiririra vanhu, asi kuti kutsvaka kupamba upfumi hwenyika nekuda kwecorruption huri watanga tichiona kumakanzuro akasiyana-siyana. Zvasa
pane nhengo dzeparamende dzinodarika 40 dzeMDC Alliance dzakadzingwa muparamende neMDCT, kwozotiwo dzimwe dzakafa nedzimwe dzakadzingwa muZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.